Aiwa, mamiriro akaita zvinhu ndekuti tikuenda yatingati transition, saka panenge paine mahit ups maup and down anenge achiitika. Ndo ari kuitika ezvisipiki. As you remember, tatine currency payanga iri 1:1, izvozvi mutemo wakachinjwa. Sekuchema kwakuchingoita vanhu vachiti bond nechi hariri 1:1 neUS dollar. Saka pakaitwa monetary statement, pakaitwa maadjustments ekuti no currency ndapaitwa interbank market where people can sell and buy foreign currency and US dollar raakutiriwa nemarket value. Saka that adjustment is still being filtered through the market. Ndozviri kukanganisa upfumi, asi passing phase yekuti once zvagadzikana zvinofanira kutora order, nekuti 1:1 yanga yagara for quite a number of years. Saka adjustment yakadaro inotirwadzii kuti izonyatsoitika, saka zviri kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire.
Vamudzengi, ndo maonero amuri kuzviita here kuti zvinomboti rwadzei kana muchikwidza makata asi matero ave pedyo?
Zviri kutaurwa navamuponda izvi zvinhu zvatagara tichingonzwa, ndo zviri kutaurwa navamuturi nguva nemisi. Asi tikada kuzvitarisisa tikaona kuti zvavakapromisa vamutuli vanga vati panochaya April unoyi watopera, April wakatopera, zvinhu zvinenge zvaanani, asi zvinhu zvakatowedzera kuipa munyika. Saka zvatinoona ndezvekuti hongu vamuponda vari kuti zvinhu zvinomboipa, asi kadei zvaitira tose, ndo pane nyaya. Mukatarira muhurumende umu muchaona kuti expenditure yemuhurumende hongu vari kuti vadzisa, but haina kudzira. Vari kungotaurwa vanhu vari kutambura vanhu vepasi pasi, tisi tanyanya kuneseka.
Vamuponda, todzoka kwamuri. Vamwe vari kutiwo nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi, hurumende yakungorova bembera ichizora vanhu mafuta enguru yavasina kudya, ichiti vari kuda kuipandukira nekusunga vemasangano akazvimirira oga nevanopikisa. Munoti kudii nemashokwani?
No, zviri kuitika ndezvekuti obviously vanhu vanga vachienda kunotema kunze vachida kupandukira hurumende vachitaura all this kind of thing. Saka inini zvamuri kutaura izvi zvinhu zvataona kuti paindaneti pavhazara nyaya yekuti kuda kuti kwashutdown yenyika, but shutdown yacho yatadza kubudirira and vanhu vavaada kushandisa social media to cause alarm and despondence. Zvinhu zvekuti isu tofanira kugara tiri alert as all Zimbabweans. We want peace in the country and we want vanhu vanenge vachitaura zvinhu zvisingaitiki sezvaa kushandiswa media, social media. Ofuchi weexpect wekumedia vatinawo paplatform wa kuti vangadai vachitopa yatingati yambiro kuti vanhu ngavasaabuse social media kutaura zvisirizvo nekukonzera mhirizhonga paningi. Iwo vemaSCSO ava ngavave vanhu vari responsible, kuri zvekuti vanhu vanopiwa maUS dollar kunze kwenyika vodzoka muno kukonzeresa chaos. Ndozvinoti nyika ite mbele tension, asi otherwise we should be focused on developing the country.
Vamudzengi, munoti kudii nezviri kutaurwa navamuponda zvekuti pane vamwe vemasangano akazvimirira ava vari kuda kupidigura hurumende vachishandisa madandemutande akaita sana Facebook nana Twitter?
Hurumende kana yosunga vanhu inofanira kuvasunga on the basis yeevidence. Panofanira kuva noumbowo kuti vanhu vada kuita zvakati. Nyaya dzekuti vanhu vapandukira hurumende idzi inyaya huru, hadzisi nyaya dzekungoti munotanga makanda muno. Panofanira kutanga pari kuongorora then kana paonekwa kuti pane nyaya younzwa kumatare, kwete kuti vanhu vanonzi vandoita chiworkshop kumaldavhas uko. Chiworkshop choindirwa nevana vacheche votouya kunzi mada kupandukira hurumende, izvozvo hazvizofambi zvakanaka. Kana izvozvo zvambotaurwa navamuponda kuti upfumi hwenyika hungazomira zvakanaka after 2 years, hazvizoitiki, nokuti nyika inenge yoonekwa sekuti yava nyika yemapurisa kana kuti iya inonzi a police state, yokuti vanhu havachina kusununguka. Munhu wongobhururuka woenda kuchiworkshop wodzoka wosungwa. Chero vanhu vanoda kuunzawo mari vanototya kuti mari dzedu tinotorekwa kana nyika ichimira zvakadai.